Munozivaka kuti pamutemo president anogona kungosevenzesa mapresidential powers like aingosevenzesa kudhara. But nyaya inonetsa ndeyokuti vanhu vanobvuma here kuti vasevenzese bepa yonzi yamari. Ndopane question iripo. Vanhu vane confidence here nemabhondi notsiwa. Uye ndo solution here kucrisis yatiri kufesa. Dambudziko riripo nderokuti patakaisa dollar tingadai takamuva kunotsvaga. Nyaya yekuti toita sei kuti tiwane currency yedu. Dollarization hazvingorevi kuti inofanira kugara iripo forever and ever. Inofanira kuti after some time moisawo currency yenyu ndounge makwanisa kuunganidza mari yekunze yakati wandei. Now izvino izvi pane mabond notes hakuna mari yekunze and vanhu vari kutora mari dzavo, saka tinoramba tichingoshaya mari mumabhengi. Iwo mabond notes acho haagoni kunoreplace maus dollar. Kune mabhizimisi vanogona kunotenga zvinhu outside. Ndosaka muchiona kuti zvino zvinhu zvakutotanga kuda kutanga kudi kushayikwa. Nokuda kuti vanoodhesa zvinhu vayavaya vanoodhesa nemaus dollar, havaodhesi nemabond notes. Indaigara ndichitaura ndichiti ndakamboti nini, trading partner wedu vatinozvidzana naye iSouth Africa vane rand. Hazvirevi kuti vana mukasevenzesa randi mosevenzesa forever. Even Botswana, even Namibia yaigara ichisevenzesa randi, but vakazoona kuti vaane currency yavo, vane mari yavo yavanogona kuisa, inonzi pula, vamotowo dollar, you know. Saka dambudziko raapanapa ndorokuti mabond notes haasiwo anogona kusolva nyaya yatiri kusangana nayo. Saka vanhu vachangoona kuti uku ndokupererwa chaiko.
Saka muri kuti dei zvaibvira pakashandiswa hapo kana randi Zimbabwe isati yaenda kuus dollar?
Tiri kuwana vanhu vana mazvikokota vari kutaura kuti Zimbabwe inoita trade neSouth Africa 95%. Hatina trade neAmerica. Saka munoona zvinhu zvinotiomera muno nokuda kuti tiri kusevenzesa US dollar isisina trade neAmerica. But tine trade neSouth Africa. Saka baranda akawanda muno hatiiti problem yecash nokuti teisevenzesa rand. But hazvirevi kuti munofanira kugara makangosevenzesa rand. Munogona kuti after papera nguva mozodzokera zvenyu kuZimbabwe dollar. But at least mune makwanisa kuona kuti vanhu vaona mari hazvisi kushomeka.
Saka zvii zvimwe zvingade kuitwa nehurumende kuti inge ichigadzirisa mamiriro akaita zvinhu, kuri kuti ndimi muri kutungamira, pangaitwe sei kugadzirisa nyaya dzezveupfumidzi?
Hapana chokutanga, ndechokutanga kugadzirisa nyaya yemapolicies ehurumende maererano neupfumi hwenyika. Hakuna chimwe chinopfuura nyaya yeconfidence yavanhu munyika mavo. Chiri kunyatsa muno ndechokuti zvinhu zvizhinji zvaitwa vana empowerment, vanani, vana indigenization vese zviri kukonzera kuti mari isapinda muno munyika. Saka mashaya mari mogova futi mari munegova makaita sei. So tiroda kuti isusu titi vanhu vezanupf namugabe vapererwa kana vasingakwanisi kugadzirisa nyaya yakadai. Iyo nyaya yatiri kutaura iyi dhuze kungoita umbimbindoga hungoti hatiri Zimbabwe. Asi chokwadi chiripo ndechokuti aita tichisevenzesa randi yezvino tingadaita tova muposition yokutoti tingada tisingashupiki nyaya yekushaya machange, tisingashupiki nyaya yekuswera vanhu vari pamabhengi vachitsvaga mari yekesho. Zivai kuti nyaya iri kunetsa muno ndeyekuti economic activity yedu yatiri nayo inyaya yokuti vanhu tiri kuswera tichingotengesa. Uyu ari kutengesa uku, uyu ari kutengesa uku. Ndosaka muchiona mari yacho yakasviba nokuda kuti inochinja maoko akawanda. Kune dzimwe nyika mari haisvibi nokuda kwekuti inenge isingasevenzeri vakawanda. Saka informal sector yedu inosevenzesa cash. Saka because toda cash, kana isingawanikwi then tese tapinda mudambudziko.
Vamwewo vari kuti panenge paita dambudziko rakakura ipo panyaya yemabond notes, vachityira kuti vacharasikirwa nemari dzavo, asi vari kuti havasi kuona vanopikisa vachitungamira hondo yekuti nyika yatora diviri.
Munhu wese ari kurwadziwa nenyaya iyi. Haikonai kumirira kuti zvitangwe nanhingi, ndochiikwe ichocho. Kana nyaya ichinge yabata vanhu, vanhu vemunovane problem yekuti vanoda kumirira kuti anotanga ndiani. Votanga ndiani imi mese muchiona zvinhu zvichikuaffecta. So hatidi kuti vanoti tangai tione kuti anotanga ndiani. Tese tiri kuaffectwa nenyaya iyi. So tinofanira kutaridzira kuti hatifariri nazvo.